Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 30/10/2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions riri kushamiswa kunzwa hurumende ichiti iri kuenderera mberi nokuwedzera vashandi vayo mari nezvikamuzana kubva muzana pasati pava nechibvumirano nevashandi. Sangano reProject Vote 263 rinoti nhengo dzaro dziri kushungurudzwa padzinenge dzichibatsira kunyoresa vechidiki kuti vakwanise kuvhota. Rimwe gweta rinoshora nzira dzinoshandiswa mukupa vanhu mukana wekubisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushamiswa kunzwa hurumende ichiti iri kuenderera mberi neurongwa hwekuwedzera vashandi vayo mari nezvikamuzana kubva muzana asi zviri mumadhora emari yemunyika ipo pasina kuwirirana pamusangano weNational Joint Negotiating Council wavakapedzisira kuita musi wa 17 mwedzi uno. Mutevedzeri wemunyori wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti chavanoziva ndechekuti havana kusainirana kuti vawirirana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava Mushangu.
Zviro kwazvo sezvizvarwa zvemuZimbabwe takanzwawo gurukota rezvemari vamutuli Nguve vachitsura mashoko avo ane matanho ane chokuita nezveupfumi hwenyika. Zvizhinji hatina kubatikana nazvo nokuti zvinongobata nyika yose. Isu pedu patakazopokana napo ndepevashandi vehurumende apo takaona takuramba tichiwedzerwa zvikamu zana kubva muzana zviri zvemari yemunhu yatakanga tabvira tayambira nekuudza hurumende. Sangano wedu watakapedzisira kuita weNJNC tichiwirirana isu kuti hataizovatarisira kunge vachidzoka nechikamu ichochozve pahurukuro nekuti mari iyi takabvira tairamba zvakazara pamusangano watakanga taita. Saka kutarisira kwedu kwataiita kusangana nehurumende pachishanu chapfuura chikazova chipiri zvechapfuura tanga takatarisira kuona hurumende ichiuya nemumwe muhoro unobatika unova wemari yekunze yeAmerica iyo yatakanga tawirirana uye takabvira tichishuvira kunge tive nayo. Saka takazonopokana pane izvozvo uye zvizhinji zvakataurwa negurukota rezvemari zvinova zvezvimwe zviri kunze kwemari zvetinga dzitingapiwa zvakaita sedzimba nezvimwe zvakasiyana siyana izvo hazvisi zvitsva takagara tichingozvinzwa tichingozvitaura nezvazvo. Tangomirira kuona kuzadzikiswa kwazvo nokuti tikazvitarisisa zvava nemakore akawanda tichitaura nezvazvo.
Tiri kuona hurumende iri kuramba ichienderera mberi kuti iri kukupai zvikamu zana kubva muzana zvemari dzichawedzerwa pamihoro yenyu. Makasainira here mari idzi?
Isu patakapedzisira kuita musangano weNJNC takanga taramba chose kutambira mari iyoyo uye hatina patakanyorerana. Kana hurumende ichinge yaona zvakafanira hayo kuendera mberi ichipa mari iyoyo zviri kwavari nokuti ndivo varidzi vehomwe. Asi isu tinenge tongoona sokuti dare reNJNC razvidziwa zvakanyanya nokuti zvose zvine chokuita nemashandiro edu nemihoro yedu zvinofanira kuva chisungo chemapoka maviri hurumende hurumende nevashandi towirirana tonyorana pasi zvinhu zvotanga kubhadharwa asi kana hurumende yasarudza hayo kuita izvozvo zviri kunze kwesungano yetinofanira kunge taita kuNGLC aiwa zviri kwavari kufuga nokuwarira gumbezi ndo vakaribata
kana musina kutambira mari idzodzi dzakaiswa nehurumende matanho apa hamuchatora tichiona kuti hurumende inenge iri kutoenderera mberi nekuda kukupai mari idzodzi
isu hatina matanho atati tatarisira kutora pari zvino nokuti tiri kungotarisira kuti hurumende iri kutodzoka kumusangano watakamirira isu sekubva kwatakaita pamusangano watakaita nehurumende takatotarisira kunzwa hurumende ichiti muboka reNGC riri kusangana mangwana kana kuti kusvira mangwana nokuti zvese izvozvo zviri mumaminitsi edu atakanga taita saka izvo zvakaitwa zvakaitwa hazvo zviri kunzwe kwezvatinotarisira zvedare redu reNGC takatorimirira kuti tirione tiite musangano wedu wechipiri tibva tazoita donzvo redu rinobva ipapo mushure mekunge taita musangano weNGC
mutevedzeri wemunyori wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revechidiki reproject vote 263 rinoti riri kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzaro nemapurisa kana dzaenda nevechidiki kunonyoresa kuvhota kumahofisi eZimbabwe Electoral Commission. Mukuru wesangano iri vayangason matete vanoti nezuro nhengo dzesangano ravo dzakambochengetedzwa nemapurisa kuBulawayo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa asi mutungamiri Nkomo westudio 7 abata vaMatete.
Nhengo dzedu dzakange dzaenda navanhu kunyosa kuvhota muguta reBulawayo vavapa zvifambiso vamunoziva kuti kunowanikwa mahofisi eSDEC kure nekunogara vanhu saka tainge tapewa chifambiso chetoende kunonyosa kuvhota saka tapedza vanhu vapedza vachinyosa kuvhota taa kuda kuti vanhu vachipinda mudzimotikari tivadzokere kudzimba dzavo saka nhengo dzedu dzakatange kutorawo mifananidzo yevanhu vavanga varisa kuvhota zvatinochita mazuva ese kuti tinosisa kuti vanhu vatinenge tichishanda navo vazive kuti taita basa remazo saka tiri vari pakati pekutora mifananidzo iyoyo ndopakauya vanhu vezimbabwe republic police vachiti hazvibvumidzi kunge munge muchibetsera vanhu muchipa vanhu transport ekunonyosa kuvhota uye nekutora mifananidzo muri pamahofisi eSDEC ndokubva vatora nhengo dzedu vakadzisa mukecini kari mahofisi eSDEC kezetarapisa kari paclinic eSDEC vachiti vazotransfeda nawo kuHarare kuBulawayo central cell ndokubva tafonera magweta wedu akaenda ipapo kwavange pana mapurisa vakanotaura nemapurisa for 1 hour 2 hours vachitaura vese ndobva mapurisa aziva kuti tava kuvaregedza asi chidhimidzai mafuta mamatura uye musatiisa.
Saka mapurisa akanga achiti nhengo dzenyu dzatyora mutemo upi?
Ipapo havana kunge vachipisa vangotiwa hazvibvumidzi kunge vanhu vachinge vachibetsera vanhu kumutransporta vanhu kundaa vekuta kuvhota asi havana kutidzekesa kuti mutemo wacho unenge unoramidza izvozvo ndeupi uye unoramidza tinge tichira mifananidzo yevanhu vatenge tabesa kuti kuta kuvhota ndeupi saka pazongosvika maloya ndova maloya zinotaura nawo vabva vati aiwa taakuchivaregedza asi ngavachibhilita mapicha avanga vatora evanhu vanga vatransporta.
Ndeke kutanga here kusangana nedambudziko rakadai?
Kusike kutanga seorganization tichisangana nedambudziko rekusungwa takambosungwa futi muguta reGweru last year mnana October taiya nevanhu tichinzi madzura mutemo wecovid tikasungwa futi pamutasa last year mnana September tichinzi zvakare hamubvumidzi kunge muchitakura vanhu vainosa kuvhota nepachivi futi.
Mukuru wesangano reproject vote 263 vayangason matete vange vari parunhare kuBulawayo namutungamiri Nkomo westudio 7. Dare repamsoro nezuro rakapa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kumutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure avo vari kupomerwa mhosva yokuponda. Asi nezuro kwakare, rimwe dare rakatongawo kuti nhengo mbiri dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Stole vacharamba vari mujeri vakamirira kuti chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chinzwikwe. Advocate Crispin Machingura, avo vanoshanda vari kuSouth Africa, vanoshora zviri kuitwa nematare vachiti chinhu chokutanga ndechokuti mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti munhu atonge achibva kumba kwake ikodzero yevanhu vose munyika nokuti apa munhu anenge asati abatwa nemhosva.
Hazvino zvazvinobatsira kuti munhu asina kubatwa nemhosva anga achigara mujeri 7 days, 14 days, whatever kuti madays mangani iye asina mhosva. Batwa nemhosva, tongwa wozovhariwa. Nerimwe divi futi unofanirwa kutarisa kuti tine vamwe vanhu vakapara mhosva dzekudya macovid funds, vamwe vakava nemhosva dzekuexternaliza. Tini tinogona kukupa maexample, tina Henrietta Roswat, vanhu ava vakaenda vakanopiwa bail. Munonditaurira here kuti parizvino izvi patikagara panapa ava vaviri ava ndivo vazotanga kupara mhosva ine uremu hwakanyanya kwazvo? Pandiri ini nemaziso mangu, munhu anokonzera kuti goridhe kana kuti ikonomi yezimbabwe inge ichidzokera kumashure anotopara mhosva yakaoma pamusoro pekuti takwatokuita kuno zimbabwe yakatarisana neinflation yakakurisa kupfuura nyika dzakawanda. Saka ukatarisa zvese izvi pasi zvazvo ukazviisa pamwe chete unoona kuti nyika dzose dzepasi rine dzinoramba dzine rusoro kwatiri nokuti tiri kutadza kuzvisimudzira pachezvo.
Matauranu inyaya yekuti Zimbabwe iri sura zvikuru kudzimwe nyika munyaya dzezvekushandisa mitemo, mungapa muenzaniso here apa?
Wakatarisa for example munyaya dzematongerwo enyika dzinoitika muSouth Africa for example, wakatarisa vanonzi vaJudas vanogara vachinzi vaisa mastatements anoita kuti kuve nemhirizhonga kunze, but hausati wambonzwa kana kakamwe chete kanonzi vatambura kuti vawane bail. Vanochajwa, vopiwa mapepa avo, vari kumba, vozouya kukoti kuzotongwa. Pane principle yemutemo yatinoti presumption of innocence, nechipiri inoti hapana munhu anofanirwa kupiwa mutongo asina kubatwa nemhosva. Izvozvo hatisi kuzvikudza muZimbabwe, hatisi kuzvipa value yakakwana yekuti tese tinoti kana tasvika tobva ndinogona kukupa maexamples akawanda, ndinogona kukupa vazuma, ndinogona kukupa vanhu vese vavanozoenda kukoti vapiwa mukana wekuti vange vatongwe vachibva kumba kwavo nokuti havana kubatwa nemhosva. Ngatikudzei iwoyo mutemo wekuti vanhu vange vari vanopresuma innocent kusvika vabatwa nemhosva. Izvozvo ngatizvigadzirisei nekuti tinokwanisa kutraina mamagistrates kuti ndiyo purpose yeconstitution yedu, ndiyo purpose yesection yebail, ndiyo purpose yekuti tikwanise tese kuti tikudze mutemo, tione value yemutemo wedu wemuZimbabwe.
Muone here sekuti hurumende inopindira munyaya dzemumakoti dzomatare?
Kupindira kwehurumende munyaya dzematare kwakagara kuripo. Ndinogona kupa muenzaniso wekudai soko. Mumutemo weZimbabwe unoti kana wapiwa bail kumagistrate court and the state hurumende isina kugutsikana ichida kuapira decision iyoyo, munhu apiwa bail acharamba ari mukati muchizarira kusvika 7 days dzapfuura. Mutemo usingawaniki kupasi rose. Mutemo unofanirwa kunge uchipromota independence yevanhu kuti unge uri panze kusvika nguva yaunenge wabatwa nemhosva. Iwoyo mutemo unotoratidza pachezvawo kuti ndiwo unopa atizorwa nehurumende zvakanyanya, ndiwo unopa pamagistrates kuti ziri nani zvangu ndingoti varambe zvavo vari mukati kana vachizopiwa bail vanonopiwa ni High Court. Azvifano kunge zvichidaro. Tinofanira zvichito kunge zvichitoti a first point of entry ndopa unopiwa bail wopoenda. Nguva yacho yatinotora zvakare kuti munhu ange ari pamberi petari achiapply for bail yakarebisa. Ngazive 48 hours ngakunge application iyo yanzwikwa zvemapostponements the next day kusvika 7 days dzapfuura zvichinge zvichibva kupi. Kana yanzi agent application inofanira kuitwa nekukurumbidza ngaive mumaparamita anoratidza kuti yaitwa nekukurumbidza. Izvozvo ndo zvinoratidza kuti ruoko rwehurumende rwari kuramba rwakapata pamakots especially atinoti malower courts akaita semamagistrates court nemasmall claims court nezvimwe zvakadaro ari kuratidza kuti ruoko rwehurumende rwakasimba chaizvo ikoko.
Avo vange vari advocate Crispin Machingura vanoshanda vari kuSouth Africa vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanogara vachiudza Studio 7 kuti mitemo yenyika haitarisi kuti munhu anobva mumba ipi. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi GT, vapembedza varimi vekunkai mumatebeleland avo vakabatana mukubatsira mhuri yokwampofu iyo yakarasikirwa nemombe dzinosvika makumi maviri neimwe mushure mekukanganisa kushandisa mishonga yesora yemombe izvo zvakakonzera kufa kwemombe dzavo. Varimi vakanzwa nezvedambudziko iri vakabatana mukubatsira umwe wavo. Nezuro mhuri yokwampofu yakapihwa matsiru anosvika gumi nematatu nebhuru uye dzimwe mombe dziri kutarisirwa nhasi. Evans Zininga weStudio 7 ataurana amai GT nezvenyaya iyi.
Imwe mhuri yekungai yakarasikirwa nemombe makumi maviri neimwe apo vakashandisa mushonga unouraya vachifunga kuti vaishandisa mushonga unorapa mombe dzavo. Irombo rakanaka zvikuru kuti mhuri iyi haina kupindwa nemweya wetsvina wokufunga kuzviuraya kana kufa nestress nokuti mombe ndiwo upfumi unokosha pamusha. Mombe imwe zvayo ikarwara kana kufa murimi anoshushikana zvikuru.
Amai GT, tinoziva munotungamirira masangano akawanda evarimi kubatanidzwa kwavo. Mashoko amungapewo kuvarimi venyu vakabatsira mhuri yekwampofu ndeyekuti kudii?
Ndinopa kutenda kukuru kune vakarangarira mhuri iyi vakavapa dzimwe mombe zvekare. Vashoma zvikuru vanorangarira vamwe kana vachinge vawirwa nedambudziko.
Totarisawo kuti amai matambudziko akawirwa nemhuri yekwampofu aya rimwe zuva anogona kuwirawo vamwe varimi vari kwakapararira nenyika. Toziva kumatebeleland ndokumuzinda wekupfuyiwa kwemombe munyika. Mashoko enyu kuvarimi venyu kuti vabatsirikane ndeyekuti kudii?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti tine nyanzvi dzirimo munharaunda dzedu dzinosanganisira veveterinary officers, vana vedu vakabva muzvikoro zvokurima, kana vanotungamirira masangano evarimi vane ruzivo rwakanyanya vanotibatsira pakurima mbesa, zvipfuyo kana kurapa, vatinokwanisa kutaura navo kuti vatibatsire kunyanya kana tisina ruzivo rwakakwana pakurapa kana kudzivirira zvirwere pamhuka dzedu. Tinofanirwa kudzidziswa machengetero anoitwa mishonga yatinoshandisa kuti yemombe inogara payo yoga, yefodya payo uye zvimwe zvirimwa mishonga yacho payo yoga. Panewo zvirongwa zvakafanana neGlobal Gap Certification zvatinodzidza savarimi zvinotidzidzisawo mabatiro, mashandisiro, machengetero emishonga yatinoshandisa kuti tisaita njodzi kuvanhu, kumhuka uye zvirimwa zvedu.
Abo vange vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai Maiwepi GT vachitaura parunare kuHarare na Evans Zininga weStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu South Africa nezuro Ishe Fortune Charumbira vakasarudzwa kuva mutungamiri wedare rePan African Parliament. Vacharumbira vakawana rutsigiro rwenyika dzekuchamhembe kweAfrica uye vave munhu wekutanga mudunhu reSadak kutora chigaro ichi. Asi vamwe vanopikisa nenyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vanoshora vacharumbira nekubuda kwavo pachena vachitsigira bato reZANU PF zvakapa kuti vaendeswe kumatare vachipomerwa mhosva yekutyora bumbiro remutemo risingabvumidze madzishe kutora divi munyaya dzezvematongero enyika. MuNewsday, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti havasisiri munhu akasununguka vachiti havakwanisi kusangana-sangana nevanhu vachifara pavanoda. Vanoti nguva dzose vanogara vakakombewa nevanhu vachengeta vanopfuura zana. VaMnangagwa vanoti havachafambi-fambi vachitwasamura makumbo uye havagoni kushandisa makadhi ekubhanga kana kuti swipe kuti vatore mari yavo mubhanga. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
PaStudio 7 mamukasei anatononoka wande anajonga kandimire ndinoitwa amaitere ndiri paJohannesburg. Ndiri mumwe wemadzimai akurwadziwa nekufa kwamai Blessing Ali. Zviri kutibata, zviri kutirwadza. Hamene kuti tinoita seiko? Tinouya here kuzovhota kwakomana kuZimbabwe? Kwakomana Zimbabwe yamira mazino, Zimbabwe yamira mazino, yakutyisa. Asi ndinoramba ndichitaura kune vese vanokurudzira chamisa, handei tinovhota, handei tinoisa X kana CCC papapo. Kuti nyika inake, kuti nyika igadziriswe, hutongi huitwe hutongi hwejekerere. Ndozvatiri kuda gore ratiri kubata 2023. Tinenge tiriko, tiri kuvhota.
Akadiwa wande, wawande. Zvimunoti panyaya nhau dzakanaka dzepaStudio 7, asi chatiri kutaurira panapa ndechekuti amugwadi ngavataure zvavanoziva, uyezve namagwaza ngavazive zvavanotaura. Isi tiri kuona zviri pagiraundi, zvinoti zvavo zvavanotaura zvokuti vanoswera ari muofisi kuuraya kwaBlessing ari kuri kurwadza isu tose maZimbabwe, uyezve vanhu vakabata Blessing pamwiri wavo vachapera nengozi. Ngozi ngaisumuke yaBlessing ibate vanhu vese, uyezve imbavha anamugwadi vava naivanhuvana mahwaza imbavha dzavanhu. Saka isusu tiri kutaura kuti izvo kam 2023 tichavarova saizi yakanaka, nokuti ivo ava vatikuziva kwavari kubva nekwari kuenda. 2008 vakarova vanhu vachidimura maoko short sleeve nechiichi, but isusu tiri kuzviona zvese zviri kuitika pagiraundi. Ndinotenda.
Ngatirambei takabatirira pachimuti papa paTriple C. Ngatiendei naye mukomana tinomusiya muofisi. Hatimbodi zvokuswera tichinyengedzwa nevanhu veZANU PF 42 years vanhu vachingonyeperwa vachingonyeperwa. Inini hangu ndinoda hangu kutipindira uyo mukomana uyu achitaura kuti vanhu vanotukirei mugwadi. Mugwadi haasi kumbotukwa. Mugwadi ari kuda kuonesiwa kuti ngaazive zvaari kutaura, nokuti mashoko anotaurwa namugwadi mashoko anorwadza. Hadzvanzi teerera unzwe mashoko anotaurwa namugwadi. Okuti izvo anoti Blessing yanga iri pambi, pafunge iwewe iri hadzvanzi yako iri kutaurwa izvozvo kuti yanga iri pambi, ndosaka akaurawa. wongu kana munichira akaita iye zva iye upenyu wake tinoziva sei kuti anorarama sei hama dzake dziri kurarama sei iwo ndo unotongera munhu here ungacheka cheka munhu chira yanga iri pambi ndo zvainofanira kuitwa here mugwada hana mashoko akanaka mugwada unoda kuoneswa mugwada anoda kudzidziswa kuti asataura zvaasingazivi
Ini handivoni sekuti zvaitwa navamutuli zvingabatsira nyika nokuti Zimbabwe yose hapana panombodiwa RTGS ini ndiri murimi wedonje asi kana vakatikandira RTGS poga poga patinosvika patinenge tichida kutenga mari iyoyo vanoireta vakatarisa dhora rokuamerica saka zvichireva kuti mari iyi haisi kushanda inongoshanda ndeyekuamerica nokuti zvinhu zvese zvinotevera mutengo wedhora rekuamerica saka yavo iyi hamene kuti kwainoshanda ndepi chero ukasvika pagaraji redhiziri chaiko havaidi hamene kuti iyei mari vanoda kuti ishande kupi haitengi dhiziri haitengi peturo haida painodikamwa
Pastudio 7 apo makadiko ndinokumbira kubvunza kuti nayo mutuli nyuve chizvarwa chemuzimbabwe here nekuti kana ndichitarisawo anoita sekuti iye kutambura kuri kuita vana vezimbabwe iye haasi kuona asi mutuli nyuve dai anga ari umwe munhu anditi akumbirawo uchenjeri kuna mwari vamuonesewo zvimwe zvinhu oro shamwari dzake nyadai dzinge dzamuonesawo abva paari anzwirwo vamuwanu tsitsi shuwa shuwa ticha anokundwa na security guard vatiye kuti ave profesa handiti zvakabva kuna ticha handizvo here equality people ari muzimbabwe zvakabva kuna ticha ndodzoka kumaticha acho futi dzimwe nguva imi maticha ndimi munoregererana vamwe pavanoramba kunodzidzisa umwe muri kuenda saka tichapedzisira tisingachakunzwirei tsitsi taungoti hai chiro zvazvaita nyimwai mwari dzacho bcause maticha vacho imi hamunokwenyu futi taise vanhu vakuru
pastudio 7 ndinokwazisai vashamarari mose nomufaro nenyuzi dzamunotipa dzinotivhura kuti tione zvakavanzika regai ndipfuure murume ari kuti hanzi kwai kune vanhu vari kutuka tafadzwa mugwadi Biden vari vabiden vari kuvesa moto vari kuzvivesera moto parussia wava kuona kuvesa moto kwavabiden parussia saka ko izvi zvinoitwa namugwadi hauzvioni kuti mugwadi ari kuprovhoka vanhu mugwadi ari kubvisa vanhu munzira achida kupa vanhu njere dzake iye iwe hauzvioni zvose izvozvo varume mirai pamakamira regai vakamira pavakamira timbirewo patakamira asi ndinoramba futi zvenichidzoka panai iye futi tafadzwa mugwadi mugwadi uchashaya pokuviga chero musoro ndatenda hangu ndini general timu ne Pretoria
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kanonakidza zvikuru kanabva kuna Prince Nikombanga ne Rockefeller Jazz Sweet Mother sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions riri kushamiswa kunzwa hurumende ichiti iri kuenderera mberi nokuwedzera vashandi vayo mari nezvikamuzana kubva muzana pasati pava nechibvumirano nevashandi sangano reproject vote 263 rinoti nhengo dzaro dziri kushungurudzwa pavanenge vachibatsira kunyoresa vechidiki kuti vakwanise kuvhota rimwe gweta rinoshora nzira dzinoshandiswa mukupa vanhu mukana wekubisa mari yechibatiso. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.